Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, ndira 11, 2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya yemapaisa mupropi aishandi, makatarisa pasi rese hakuna kwazvakamboshanda zvekuti munokontrola mapuraisi. Makontrola mapuraisi mauraya madhisa incendive yekuti vanhu vanga vachiita dhizel. Saka pakashayikwa ikonomic incendive yekuti vanhu vaite dhizel saka vanhu havaproduce.
Bato reZANU-PF roronga kutara mitengo yezvinhu mushure mekuumba komiti iri kutungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga, iyo ichaongorora kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru.
Ndokunga kuti kana waita gakava rakadai sevakuru vembisi vaivanga vasiya kuti paite sarudzi nevanhu woita kungesi wosiya kuwani vanhu vachisarudza kuti aiwa vada vashamisa here, vada vamudzuri here, kana vada maikupa. Izvozvopavo zvabuda kuwani izvo zvavanobva vazotora izvozvo.
Mubato reMDCT moita kunetsana kunotyisa nenyaya yeutungamiriri kubva vatsvangirai zvavaratidza kuti vanogona kusiya chigaro ichi.
Sachigaro vechidiki muZANU-PF kuBulawayo vamagura charumbira voitwa gamba rerusununguko kana kuti Liberation Hero neZANU-PF izvo zvoshorwa nevamwe.
Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Politibiro yeZANU-PF nezuro yakaita musangano ikaumba komiti ichatungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika retired General Constantino Chiwenga kuti iongorore kuti chii chiri kukonzera kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Vachitaura pakapera musangano uyu, mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaudza vatori venhau kuti pane vamwe vemabhizimisi vavekuda kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika nenyaya yekudhurisa zvinhu. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inofanira kuita mubatira pamwe nevamwe kuti igadzirise dambudziko iri.
Maonero andiri ndozviita handifungi kuti zvinonyanya kubatsira. Hatinki zvikonzero totozviziya kare wai zvinhu zviri kukwira makwirira azviri kuita. Hatinki chaa chakatongokosha ndechekuti hurumende iparure yatinoti pachirungu social dialogue, dialogue inoinvolva iyo hurumende, inoinvolva mamwe mapato wemabhizimusi, inoinvolva washandi, washandirwi, inoinvolva mamwe mastakeholders ese. Yeah, national dialogue towirirana kuti what do we need to do to address nyaya dzeconfidence, to address nyaya dzekukwira kuita zvinhu, to address maproblems tiri kusangana nawo in a unified and holistic and comprehensive manner, inclusive manner. I think nyaya inodiwa nyaya inclusive. Hurumende yeZANU-PF iri yega igona kupedza matambudziko emuZimbabwe. Inotoda kunge ichishanda zvakanyanya nemamwe mapoka nezvimwe zvikwata. Kana Bhaibheri rakataura rakati a house that is divided against itself cannot stand. Saka pari kudiwa iunity of purpose pakati pehurumende, pakati pelabour, pakati pemabusiness people, pakati pemamwe mapato, tichikwanisa kunge tichiuya necommon vision yekuimbaradza upfumi hwedu.
Mati imi zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvinozivikanwa zvii chaizvo?
Zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire chekutangisisa nyaya yeconfidence muformal system. Makaona mari zhinji iri kusekuleta muinformal, saka tiri kuita pari kuitika shortage muformal market, mumaformal banking system. Zvireva kuti mabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kuenda kumablack market, maparallel market kuti vange vachiwana mari. Mari iyo vari kuiwana nemapremium ari pamusoro. Ndozoitawo zvakare kuti cost of production ikwire uye maretail prices anga achikwira, of course chawo inyaya yekuti hurumende domestic indebtedness chikwere chehurumende domestic debt yehurumende iri kukwirawo zvakare zviri kuita crowd out private sector zviri kuita crowd out mamwe maeconomic agency. Of course nenyaya iyoyo zvakare yeindiscipline iri kukonzeresawo zvakare kuti vamwe vanhu vange vachingokwidza mitengo zvinenge zvisiri justified. But nyaya hombe inyaya yeconfidence. There is a serious lack of confidence mueconomy iri kuita kuti mari isange ichiflowa mumaformal system edu political shortage yemari iri kuzocreata mapremium atiri kuona. Mapremium iyaya ndo ari kuzodriva mitengo yezvinhu, kukwira kwemitengo yezvinhu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kunonyanya kukonzereswa nemapremium foreign currency premium ari muparallel market uye zvakare nemaspeculative activity nebehavior among my business people. Danyaya iyi indiscipline neconfidence.
Vamwe vari kuti hurumende inogona kugumisira yodzora nyaya iyaya yekuti inenge ichiudza vanhu kuti vatengese zvinhu nemari yakadii kana kuti maprice controls. Zvingashanda here?
Izvo hazvishandi. Takatozoona zvichitoitika pamitengo yechingwa nguva ichangopfuura iyi. Vanogadzira chingwa nguva vati taakuchikwidza ne10 cents. Hurumende yakati no, hamugononge muchikwidza chingwa nekuti its a basic commodity. But taakuona kuti zvaakutoaffectawo zvakare even quality yechingwa chatiri kuona mumarket. Saka nyaya yemaprice control haishandi. Makatarisa pasi rese hakuna kwazvakamboshanda zvekuti munokontrola mapraisi. Makontrola mapraisi mauraya mabisa incentive yekuti vanhu vanga vachiita business. Saka pakashayikwa economic incentive yekuti vanhu vaite business vanhu havaproduce vavataproduce panoitika mashortages. Saka iyo hazvishanda, hakuna kwazvinoshanda. And handioni hurumende vachidzokorodza zvakare nekuti ndofunga kuti vakatodzidza chidzidzo munguva yapfuura yakuna ana 2007 ana 2008.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare.
Nyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakasangana kumba kwavatsvangirai vhiki rapera mhirizhonga pakati pevatsigiri vavo inonzi iri kuramba ichienderera mberi kune dzimwe nzvimbo. Sachigaro wevechidiki veMDC kuzaka East vaAmos Kumire vanonzi varohwa zvakaipisisa nhasi manheru nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato reZANUPF. Kuti tinzwe zvizere, tabata mumwe wevechidiki mubato reMDC vari kanzura mumasvingo vaGodfrey Kurauone.
Ya ichokwadi, ndagamuchira runhare rwanga vachindiudza kuti vaAmos Kumire vanova ivo sachigaro vechidiki vomutanano weMDCT muzaka East varohwa manheru ano aya nevanhu veZANUPF.
Izvi zvinhu zvichangobva mukuitika izvi, pangadaro pane ufakazi here huri kuziva kuti chikonzero chaita kuti paite mhirizhonga yekuti varohwe ichi?
Pari zvino tingati tichakamirira kuti mukoma Amos vachona vange vachikwanisa kutaura, nekuti pandafona handina kukwanisa kutaura navo tichibvunza kuti chinyatsokuitika, nekuti chinhu changu vachikwanisa kuita chete badzi pakuri kungochema vachiaridza kuti munhu arongowadziwa.
Pari zvino panga patoitwa here urongwa hwekuenda kunomhanyira kumapurisa kuti vabetsere nenyaya yacho?
Ya, utungamiriri hwomusangano hwatumira vanhu kuti vaende kundovatakura vagonoenda police report kuti vakwanise kurapwa.
Ndoke kutanga here mumwaka uno uyu wakatakatarisana nesarudzo kuti vanhu vange vachisangana nekurohwa kudai?
Ya, tanga tisati tasangana nedambudziko mwaka unoyu kurohwa kwevanhu, uye tanga takatarisira kuti kuda vanhu veZANUPF semashoko aakutaurwa naPresident Ramunangagwa kuti ngatichengetedze runyararo, ngataita mhirizhonga, tafungidzira kuti pada vachagona kutevedzera mashoko iwavo. Vada tiri kutishamisa kuti nhasi uno chaiye vachingopedza kutaura mashoko iwavo tapakasangane zvakadai kuzakaizi.
Zvino makatarisa kuenda mberi chisi chirwere here chichakutokura chichatozokonzeresa kuti nyika yese zvipararire?
Ikaucha yavo, itsika yavo vanhu vezanupf asi tanga chifunga kuda vachashanduka. Zvino tiri kuona sekuti zvinhu zvaramba zvichienderera mberi. Ndoona zvishungu zvichizoshungurudza vana vezimbabwe especially kuno kumasvingo pasarudzo dzegoro rino dzatakatarisana nazvo izvi.
Mashoko enyuwo sewechidiki re mune zvematongerwo enyika kune vamwe vebato renyu nevemapato amunopikisana navo maererano nekurwisana uku?
Mashoko angu ndianoti ndogara ndakakurudzira vechidiki kuti aiwa isungu atireke kushandiswa tichindoponda vabereki kana tichipundana pachedu. Peace chinhu chakanaka zvikuru sei isu vanhu vanogarisana nekuti politics dzinouya dzichipfuura asi isu tinogara munzvimbo dzedu nekusingaperi. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti aiwa ngatisiyane nemabasa emhirizhonga, ngatikurudzire runyararo munzvimbo dzatinogara kuitira kuti patinosvika sarudzo dzedu tinoita zvakachena pasina mhirizhonga.
Uyo mumwe wechidiki mubato reMDC vari kanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vange vari parunhare vari kumasvingo. Hatina kukwanisa kubata veZANU PF kuti tinzwewo divi ravo.
Mubato rinopikisa reMovement for Democratic Change mune kunedzana kwakanyanya zvichikonzerwa nekusanzwa zvakanaka kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vanonzi vari kuSouth Africa pari zvino vachirapwa chirwere chegomarara. VaTsvangirai nemusi wemuvhuro vanonzi vakataura mashoko anoratidza kuti vainge voronga kusiya basa. Mashoko aya akataurwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka. Asi nemusi wechipiri pakabudawo mamwe mashoko kubva kumutauriri webato iri vaObert Gutu vachitsinirana nemumwe mutevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vachiti vatsvangirai havana urongwa hwekusiya basa. Mukuziya makakatanwa ari muMDC aya tabata imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungeme.
Zvavananga zvakaitika apa ndezvekuti ivo vanga vaina Mike Kupe, Dr. Kupe avo vanga vakasarudzwa kuti vaite vice president wavo, but vanenge vainetsana Mike Kupe vadozve alliance zvemisangano yemubatanidzwa nezvakawanda wanda. Saa vanga vasindawira ndopavatsvangirai vakazoti vadome vaNelson Chamisa naMudzuri kuti vaite mavice president, obva vaita mavice president matatu. Saa ipapo ndopaakusanesa manje. Saa tinoona savatsvangirai vanda kuti vaMudzuri waite president maybe kusvikira kuna 2023 vachamisawo zotora kubva ipapo. Saizvozvo ndo zvaakunetsa kuti vane kukakavadzana kuri muchi mubato ravo zvekuti vamwe vari kudaiwa vachamisa vanenge vanodiwana vanhu vakawanda, vamwe vachiva Mudzuri ndo munhu mukuru anenge ari abit mature. Saka gakava riri pana vaMudzuri navachamisa ndozvaakunetsa vatsvangirai. Saka ndozvabva zvati MDC ito faction mafactionalism panenge yanga iri ZANU PF yanga yakaita panga yari Lacoste neG40 kwaitawo izvozvo vanhu vari kusapota vachamisa kuti mwana mudiki nyika enda kutinganzwa nomwana vadiki navamwe vanhu vari kudai vaMudzuri ndo munhu akati kurei anenge ari mashuwa ende vaMudzuri vane zvavakaitawo pavakambotungamira Harrison Council zvaionekera. But vachamisa munhuwo anoapilawo kuna vanhu vakawanda vechidiki mayuthi vemachechi nechi. Saa ndo zvaakunetsa vatsvangirai kuti tochisiya hani ndomunga ndopane gakava ipapo. Ndinotombonga kuti Mike Kupe nenyaya yekuti vanobva kupi nekuti mudzimai vatosiyiwa nyaya yapana vachamisa nani navaMudzuri ndozvaakunetsa vatsvangirai kuti vochiita sei apa. Munhu asiuzwa zvakanaka kuti anyatsochidi kuchiitwa zvakanaka ndosaka mazoonawo kuti Luke Tamborinyoka anotaura akamirira vatsvangirai saspokesman avo anga ati vatsvangirai vakati aiwa izvi ndo zviripo tida kuti paisirwa vana vadiki vechechi. Asi vana Gutu vakati aiwa zvevatsvangirai havasi kusiya spokesman weMDC vatsvangirai vari ndo presidential candidate.
Asi semaonero enyu panenge patoita dambudziko apa vasaunge pangagadziriswa sei?
Dambudziko riripo ndofunga dai vanga vaita iye yatinoti MDC extraordinary congress vozvipako wani kuti wani vanhu varipo pana maikope pana vaMudzuri pana vachamisa tisarurai munhu wamunoda vanhu vochisarura poitwa vhoti iri fair inenge ichimonikwa kana civil society akaita fanika na Zimbabwe Election Support Network kana na Zimbabwe Election Resource Center wochi monitor that election go runa that election ahwina imomo ndiye ahwina but ndinoona kunga vasangai vanenge vasingadiwo kusiya kuti zviiswe kuvanhu vada kuti vaise munhu waanenge vachida iwo vakadaro mani zvinonesa MDC inobva yatoparara nyangwe nyaya alai nebatanidzo vemapato mamwewo anga achibatana nemdc ana bit nana wash nenyuda haizobuda asi dai vanga vasiya ndokunga kuti kana vaita gakava rakadai sevakuru vemdc dai vanga vasiya kuti paito sarud nevanhu voita isuzanecongress vosiya kuvanhu vanhu vechisarudza kuti aiwa vada vachamisa here vada vamudzuri here kana tavada maikupu izvozvo papo zvabuda kuvanhu ndozvo vanobva vazotora izvozvo
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell saungweme vari parunare kutanzania
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti vamagura charumbira avo vakashaya musi wa8 ndira kuNorton igamba rerusununguko kana kuti Liberation Hero. Vatiwo hurumende ichabatsira mukuvigwa kwavo uye mhuri yavo yobatsirwa, asi vamwe vanoti vacharumbira havana chavakaita kunze kwekungoshereredza amai Grace Mugabe gore rakapera. Vacharumbira vanga vakatopiwawo zita remadunhurirwa rokuti Junior Lacoste, zvichiratidza kuve pedyo kwavo navamunangagwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere.
Zvinorwadza kuti mhuri yake yarasikirwa nemunhu anga ane makore 34 chete chete. Zvinoreva kuti izvo iye mudiki pane Zimbabwe, saka zvinhu zvinongorwadza. Maonero angu ndeyekuti tichitarisa pasocial media ndaverenga mapepanhau akati uho ndichiverengawo macomments evanhu paFacebook nedzimwe nzvimbo dzakangodaro daro. Vanhu vazhinji vanga vachiti ivo varwadziwa nekushayikwa kwemunhu wechidiki, asi vazhinji vanga vachitaridza kwakusanzwisisa kekuti uyu munhu anga asinganyanyise kuzivikanwa mune zvematongerwo enyika. Chaazonyanyisa kuzvikarirwa ndechekuti akashereredza mai Mugabe.
Iyo nyaya yekuti munhu oitwa gamba renyika, rehondo kana redunhu inouya sei chaizvo? Zviri mubumbiro remutemo here kana kuti zviri kumutungamiriri wenyika?
Dambudziko randaona inini pandamboedzwa kutsvaka muconstitution pada pane vamwe vanogona kuzondigadzirisa kana pane pandarasika, handisi kuona constitution yedu ichitaura kuti zvii zvinofanira kuitwa neheros aka. Ndinoona sekunge kana chiri chokwadi kuti hapana iomission yakakura chaizvo yakaitwa nemaconstitution makers edu.
Mushakabvu anga ari pedyo nemutungamiriri wenyika uye vanga vakatomutumidza zita remadunhurirwa kuti Little Lacoste. Zvinoreva here kuti mutungamiriri wenyika anogona kuita simba iye ari ega rekutaura kuti nhingi ngaaende paHeros kana kuti kwete?
Pari zvino ndomamiriro azvakaita, nekuti kana bumbiro redu remutemo risingabudisi pachena kuti panodiwa independent commission inosarudza kuti uyu Mushakabvu akakodzera here kana kwete kuenda paHeros Acre, zvinenge zvichizosiya basa iroro riri kune mutungamiriri wenyika kana akada kutaura nemavice president ake kana akada kutaura necabinet kuti ko uyu Mushakabvu munomuona sei. But pari zvino semamiriro akaita zvino hapana kana commission. Ndambofunga kuti kuda nyaya yachona dzimweni dzenguva inenge ichifanira kuendeswa kuparliament kuti parliament yoita committee within parliament inotarisa kuti munhu uyu ari worthy of hero status here. Commission yachona inenge iri formulated of vanhu vanobva kumapolitical parties akasiyana-siyana kana kuti independent commission yemahistorians kana kuti vamwe vanodzidza nyaya idzodzo. But mamiriro azvakaita zvekurakidza kuti iyi idecision inoitwa mukati mebato rezanupf pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vange vari parunhare paGeorgia University muno muAmerica. Chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanhu nhasi vapinda muzuva repiri vachinyoresa kuvhota uko kwakawedzerwa neZimbabwe Electoral Commission mushure mekunge mapato anopikisa ati urongwa uhu hunoda kufambiswa mberi sezvo vamwe vanhu vanga vasina kunyoresa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Pakuvhota vanhu pakunyoresa kuvhota vanhu vanoda magwaro anotevera anoratidza pavanogara kana kuti proof of residence. Vanokwanisa kushandisa matitle deeds, kadhi rekuroja, bhiri remvura, magetsi, tsamba yechikwereti, tsamba kubva kumuridzi wemba, mubereki, kanawo kumukuru wechikoro chiri pedyo navo, kana tsamba dzekuchipatara. Mukuzeya nyaya iyi yekunyoresa kuvhota iyi, tabata Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, kana kuti maibuye iZimbabwe.
Chirongwa icho chitochigamuchira chemopup exercise yavakuita yekuti vaakuti musaridzwa vanhu vanga vasarira vaya vasina kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota vaonawo mukana. Uyewo I think zvinokosherawo especially vaya atingati maaliens asina kunge akakwanisa kuwana mukana pekutanga. I think you know pakazoitwa court ruling ma4 phases dzakange dzatofamba, saka vakawanda vacho pavakazowana mukana wekuti vakwanise kunyoresa nguva yakange yapera. Saka totarisira kuti ipapo vanokwanisa kuwana mukana wakanaka chaizvo. Saka chirongwa chakanaka chemopapu chiri kuitwa ichochi, asi kutsutsumwa nekunyunyuta kuripo, nekuti kutsutsumwa nekunyunyuta hakuperi. Ndekwekuti masenders aita mashoma pamopapu tichisanganisa nemasenders akanga aripo pa4 phases dziya. Asi chiri chirongwa zvacho chakanaka ende tinochikurudzira uye tinotendawo Zeki nemukana iwo mudoko wawapa vanhu kuti vakwanise kuwedzera kuregista kuvhota.
Imiwo mune sangano riri kukurudzira vanhu kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota, mungatiudze kuti zvii zvamuri kuita rwendo runo iri kuti musimbise icho chirongwa chekuti vanhu vaende kunonyoresa?
Isu tagara tichibata basa irori neZimbabwe yadzoka maibuya iZimbabwe. Vanhu vedu hatingati mafoot soldiers edu atori mubasa izvozvo, atori mundima. I think kutanga nhasi uno kuenda mberi muchange muchiona mifananidzo nemavhidhiyo vachiita zvavo basa ravo munharaunda dzakasiyana-siyana. Uyewo takakwanisa kunge tiine mavoting statistics, saka tinenge tichitargetawo maplaces asina unyanyo hubuda vanhu wakawanda. Uyewo nemazera evanhu vanga vasina kuvhota mazera angasina kuregista zvakanaka kunyanya zvakaita wechidiki. Asi maplaces akada kuita sana namashonaland west, kunenge kuine vanhu vaya vatingati maaliens akawanda. Then koitawo masebabs aya eruzhinji munogara vanhu vakawanda. Ndo maplaces atichange takanyanyotarisa. Asi ise movement yedu yeZimbabwe yadzoka maibuya iZimbabwe irimo mumaprovinces ese eZimbabwe, saka vachange vachiita basa rao kwavari ikoko munharaunda dzavo.
Pane matambudziko here amakambosangana navo pachirongwa chapfuura ichipasati pawedzerwa iyo blitz amuri kuda kuti anga achigadziriswa nezeki?
Matambudziko aripo, matambudziko haapere. Matambudziko aripo akanyanya, ringati iroro ndo dambudziko runofanirwa kuti wezeki wagadzirise, newekutiwo wemapolitical parties taure zvakanyanya even kana zvichibvira watende kumakotsi kuno challenge issue inyaya yekuti vanhu vari kutya because wezanu PF vari kufamba vachitsvaga maserial numbers kune vanhu vanenge varegister vachimanyora pasi zvoita kuti vanhu vakawanda vamwe vatotye kuno register because havachaziva kuti maserial numbers ivava anenge achitorwa newezanu PF achashandiswa chii vanenge vachifungidzira kuti pada achazoshandiswa kuti vaonekwa kuti wavhota sei kana kuti wavhotera kupi kana kuti pamwe anozoshandiswa kuti munharaunda idzodzo kana vanhu wezanu PF vachinge vasina kubuda zvakanaka musarudzo zvoshandiswa I think uchiziva zvakamboitika 2008 zviya zvekuti pakazoitwa inonzi runoff saka panenge paane mastatistics manje kuti vakuziva kuti this area vanhu vakavhota sei saka I think izvozvo zvinotyisa zvinhu zvekuti zvinofanirwa kuti zviregedzwe takabvira kudhara tichizviexpressa tichitaura kuti ndozvatiri kuona paground zvichitaurwa nevanhu vedu vari mundima asi tiri kuona sekuti mapolitical parties kunyanya vanopikisa vanofanirwa kushanda neizvozvo zvakanyanya uye zanu PF inofanirwa kuregedza nezeki inofanirwa kuti ipe instructions kuti izvozvo zviregedzwe because wezanu PF ndozvauri kuita ndo dambudziko guru riripo dambudziko rimwe nderekuti pane vanga vasati vawana futi mapepa ekuti vakwanise kuwana mukana wakuregista andingati magwara anenge achidiwa sewo mabirth certificates kana zvitupa zvimwewo zvinhu zvekuti izvozvo vekwaregistrar general vakakurumidza kuti process idzodzo dzifambe kuti vanhu vawane tsamba dzakadaro kuti vakwanise kuregista then poita dambudziko rechitatu imapepa yatingati proof of residence ndo chinhu changa chagara chichitonetsa chekuti vanhu vakawanda vanga vasingakwanisi kuwana maproof of residence sangano redu rezimbabwe yadzoka maibuya izimbabwe nemamwe akawanda vanana zim rights vari kuita nana concerned citizens vari kuitawo basa rakanaka chaizvo kuzama kuti mapepa aya maaffidavits of residence asvike munharaunda dzakawanda kuti vanhu vakwanise kudii kushandisa for proof of residence
Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka kana kuti maibuye iZimbabwe vanga vari parunare kuNorway. Nako kambo ndindambata kubva kuna Japraise atabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare
bato rezanu PF roronga kutara mitengo yezvinhu mushure mekuumba komiti iri kutungamirirwa naretired general Constantino Chiwenga iri kuongorora kuti sei mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru
mubato reMDCT moita kunetsana kunotyisa nenyaya yeutungamiri kubva vatsvangirai zvavaratidza kuti vanogona kusiya chigaro ichi
Sachigaro vechidiki vezanu PF kubulawayo vamagura charumbira voitwa gamba resununguko kana kuti Liberation Hero nezanu PF izvozvo shorwa nevamwe.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni ndinokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga.